Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzeludza nasi chishanu chikumi 8 2018. Bato re National Patriotic Front rinodzinga mutungamiri waro va Ambrose Mutiniri avo vanotiwo bato iri rapindwa na pongwe vachiti nyaya yekuda kupinda mubatanidzwa u MDC Alliance ndiyo yariparadza. Mapato ezano PF ne MDCT inotungamirwa na Van Nelson Chamisa onesana panyaya yekujekeswa kwekudindwa kwemagwaro ekuvotera uye kwaanodindirwa. MDC Alliance yoita musangano wayo kumashate Growth Point kumasvingo. Zano PF yoita musangano wayo we Central Committee muHarare. Studio 7 inotarisa mavotero agara achiita vanhu musarudzo mudunhu remasvingo uye kutarisa zvingabude musarudzo dzegore rino mudunhu iri. Zimbabwe yokweshana neZambia mufinari yekosafa cup nemugovera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfro Barometer pamusoro pezvingabude musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakangano kutifarira paFacebook page redu revoa Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa mitambo ichange iri kuitwa munyika nekunze. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.